manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 27 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari uchabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaGiles Mutsekwa vashaya. Vanhu vokurudzirwa kupota vachienda kunovhenekwa navana chiremba kamwe chete pagore kuitira kudzivirira kukomba kwezvirwere zvakaita sezvegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vaparura zvirongwa zvavati zvichakwanisa kuti zvidzikamise upfumi uyo uri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi wananga kumawere. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau muHarare muzvinafundo Ncube vati nyika ichaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nerekuAmerica uye vatiwo vachabvisa mari yemitero pamafuta ekufambisa dzimotokari. VaNcube vati hurumende yave kuzviisa mumutemo kuti dhora remunyika nerekuAmerica acharamba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera.
Vanhu vazhinji vanga vomhanyira tingangoti kumabhanga vachinotora zvikwereti nemari yekunze vachitemba kuti mutemo unozoti iwo vanokwanisa kuzvibhadhara nemari yemuno. Saka hurumende yati pachauya mutemo unosimbisa kuti vanenge vakwereta dhora rekuAmerica vadzosere riri dhora rekuAmerica kwete kubhadhara nemari yemuno sezvakamboitika kumashure.
Hurumende inotiwo haisi kuzodzika mitengo yezvinhu asi vabhoroma vanoti iri kuhwanda nemunwe.
Hurumende yati haisi kuzounza mapurice control. Izvo zvinova zvinofadza nekuti mapurice control anoita kuti zvinhu zvisawanika tingangoti muzvitoro zvakasiyana-siyana zvainge zvava kungowanika panze zvinova zvinozoomera veruzhinji. Asi zvichakadero hurumende iri kuroimbwa yakaviga mupinyu sekuti kana iyo ichitaura kuti exchange rate yeInterbank kurova kuti mari yekunze inoshandiswa pa nemabhanga yononzi Interbank ndiyo inofanga kunge ichishandiswa pakuisa maprice yezvinhu price control pachayo sekuti havasi vese vemabhizimusi vanotenga mari yavo yekunze kubva kumabhanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachiwo.
Chikutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti in terms of my substantive policy changes hapana zvanyanya kushanduka kunze kwongoti minister wangotraya ku unza confidence yekuti senyika ticharamba tichishandisa multi-currency regime at least for the period NDS. Of course zvakakosha izvozvo kuunza a bit of certainty nekuti nyaya yemacurrency reform inyaya inounza a lot of uncertainty especially in terms of risk yekuti panogona kuwane shanduko. Saka of course I'm not and this year angu kuti zvino zvichanyaubatsira zvakadii kuunza stability in terms of exchange rate movement, but certainty in iyo inokosha zvayo in terms of enhancing a bit of confidence panyaya yema currency.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kushandisa mari yekuAmerica munongedzo wekuti hurumende iri kutenda kuti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika, asi vayambira kuti mitengo haisi kuzodzika.
Pamukana kumabhizinesi kuti vashandise mari yavari kuda pakati pemaus dollar nemazimbabwen dollar, kubvuma hurumende kuti havana zvavari kukwanisa kuita iko zvino kuti vanhu vave nevimbo nemazimbabwen dollars. Ndofunga muri kuona kuti zimbabwen dollar riri kuita richiderera muuremu, richishayiwa uremu zuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Chokonya vanoti zvichatora nguva kuona kushanda kwematanho aya.
Zvavaita havo kuna gavhena ichokwadi, uko vasunga kuti hauchagoni kuinda kunokwereta mari. Ndinoona fanika zvingagona kufutizve, zvingagona kukanganisa mabhizimisi, nokuti kana usingagoni kukwereta mari munyika, zvinoreva kuti kana ungagona kukwereta mari yekuti sembhizimisi, zvinoreva kuti bhizimisi rako richatambudzika kuramba richiinda mberi. Saka indoona fanika zvichagona kuti mabhizimisi mazhinji avharike.
Vamwe vaturawo mamwe matanho avachakanangana nekurerutsira vashandi vehurumende. Vamwe vashandi vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavasira zhou vanoti zvataurwa navamwe hazvibatsire mushandi zvakanyanya.
Isu tinofunga kuti hazvibatsiri kunge tichitaura pamusoro peRTGS. Tinoda chisungo chinongori clear kuti ngatidollarizei.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbove Apex Council, vaDavid Dzatsunga vanoti kana mari dziri mbiri idzi dzikashandiswa pamutemo, vashandi vehurumende vanofanirwa kutambiriswa mari mbiri dzose.
Kana dzakushanda vakuita mutemo wekuti mari idzi dzishande dziri mbiri, zvaakureva kuti mari dzatinoforawo dzinoforwa dziri mbiri. Ndo maonero atinozviita kuti tozoona kuti ratio yacho inenge yakaita sei, 6-4 here kana kuti 4-6 whichever.
Hurumende iri kuita chipatapata chekuedza kugadzirisa upfumi mushure mekunge dhora remunyika raramba richishaya simba, zvakapawo kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation ikwire zvakanyanya zvekuda kusvika pamazana maviri kubva muzana kana kuti 200%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vemusha weMabolwe kuBotswana, uyo uri pedyo nemuganhu neZimbabwe, vari kupomera mapurisa eZimbabwe Republic Police mhosva yekutadza kupedza kubiwa kwezvipfuyo zvavo zvinosanganisira mombe nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa mumusha uyu nhasi mangwanani pakati pevagari nevakuru vemapurisa eBotswana neZimbabwe vapimero ramukurwane navagodhi Matanga. Kanzura weMabolwe vaDr Makwati vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe maringe nekupedza umbavhu wezvipfuyo munzvimbo iyi, kunyangazvo nyika mbiri idzi dzakabvumirana kuita izvi pamusangano wechikamu chechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls muna kukadzi wegore rino.
Zimbabwe haisi kubatsirana nesu mukurwa hondo yekupedza kubiwa kwezvipfuyo. Mapurisa nemasoja eBotswana vari kurinda bhodha vega nokuti toona ivo chete vekuZimbabwe vasipo.
Nyika mbiri idzi dzakabvumirana pamusangano wekuti kurwisa kuparwa kwamhosva dzakaita seumbavha kupinda mune imwe nyika pamwe nekuvhima zvisiri pamutemo mitemo ndezvimwe zvezvinhu zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Varamakuru vanoti mapurisa eBotswana aita zvese zvakabvumiranwa, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chiri kubatsirana nemapurisa pamwe chete nemasoja enyika iyi mukurwisana neumbavha pamuganhu wenyika mbiri idzi, vachiti chitsvambe chava kuZimbabwe.
Zvese zvamakakumbira kuti hurumende yeBotswana iite kuburikidza nebazi reBotswana Police Service rakazviita, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chichabatsirana nesu nemasoja mukuchengetedza muganhu kuitira kuti umbavha hwezvipfuyo hupere.
Vachitaurawo pamusangano uyu vamatanga vati shuviro yavo kuitawo zviri kuitwa nemapurisa emuBotswana, asi kushayikwa kwezvikwanisiro ndiko kuri kuvadzosera shure.
Patichangopiwa mari nevebazi redu rezvemari reministry of finance, chagadziswa zvese zvakasaririra kumashure kunde hondo iyi.
Vaenderera mberi vachiti mapurisa eZimbabwe achadzika misasa kana kuti mabase camps pamugano neBotswana kuitira kuti varwisane neumbavha wezvipfuyo huri kuitika.
So as soon as possible we must be seen to be establishing land bases as well on this land side.
Chibvumirano chatakaita ndechekuti zvinenge zvaitwa neBotswana nesuwo takafanira kuzviita, asi pari zvino tichakaomerwa nekuti hakuna mari.
Asi nyanzvi munyadze mari uye vari mudzidzisi wezveupfumi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vatatenda sherekete, vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nokuti hurumende haina mari.
Hurumende yeZimbabwe panguva ino haina haingakwanisi kuti ipe vanhu mabasa nesituation iri munyika medu.
Tinoziva kuti maini imwe chete pasina kudiwa inokwanisa kuti bhadhare maticha, inokwanisa kuti bhadhare kana manesi. Zvino mai ndoona sokuti upfumi hwatinahwo munyika hwakagovanwa kudhara, saka hapana painobva kuti bhadhare maticha kana kuti bhadhare manesi.
Bepanaure Herald rinoti pane mamwe mapurisa ezrp aishanda nevaiba mombe zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vombe chikwata chemakurukota chinoongorora nyaya iyi. Mamwe mapurisa akatobviswa kumuganhu wenyika neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vakazoitawo gurukota rinoona nezvedzimba vaGiles Mutsekwa vebato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora vashaya. VaMutsekwa vanga vari mutevedzeri wasachigaro webato iri, vaigarawo vachitaura panhepfenyuro ino yeStudio 7. VaMutsekwa vainge vari muchiuto vakasiya vave nechinzvimbo chameja. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaWitness Dube.
Semuri MTC tarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaita National Vice Chairman wedu retired Major Giles Mutsekwa.
Mabasa avakaita muZimbabwe ndeapi?
VaMutsekwa vakabata basa guru chaizvo chaizvo mubato medu vachibva muhondo, ndevamwe vevanhu vakabva vada kusimbisa kuona kuti hurumende iripo yevanhu vatema inoita zvido zvevanhu, kunyanya inoita inotonga vanhu vatema nenzira ichaunza bundutso kuvanhu vatema. Saka tizoona kuti ndevamo vakatotanga kupikisa hurumende yeZANU PF payakatotanga kuita zvehumbimbindoka vachiburikidza nekuumba bato rainzi Zimbabwe Unity Movement ravakaita muna 1990 vachizokukwidza musaridzo idzodzo. Ndo patakatanga kuonera kuti bato rinonzi ZANU PF rinobiridzira pasarudzo, nekuti nyango zvazvo zvume yakazoita over 40% of the national vote yakatadza kuwana maseats muparliament. Pakuvumbwa kweMDC muna 99 vaMutsekwa ndevamo vakatanga kuvumba bato iroro vachizowana chikaro cheparliament vakamirira vari muprovinsi yekumanikaland ikoko. Ndokwavakashandira vachizoita co-minister wehome affairs during the inclusive government. Vakaramba vainesu mubato redu reMDC kusvikira pakushayikwa kwavazoita.
Pati pave neurongwa here pamusoro perufu rwavo pari zvino?
Vanga vasinganzwe zvakanaka kwechinguvana. vanga vakusauya kubasa ndofunga vanga vaine mwedzi mitatu vasingagone kuuya kumusangano nekuti vanga vakabatikana taingoshuvira kuti vachaponawo votanga kudzoka kubasa asi Mwari vazoita kuda kwavo saka tinochema zvikuru nemhuri yekwamutsekwa nemhuri yezimbabwe yese nekurasikirwa kwataitwa negamba guru iri rakatanga kurwisa kubira nguva yehondo kusvikira panguva yavazorara nhasi mugore ra 2022.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vachitaura vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Matunhu akawanda muAmerica ari kuenderera mberi achidzika mitemo inorambidza madzimai kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi izvo zvakonzera kuratidzira vamwe vachitsigira danho iri asi vamwe vachirishora. Dare repamusorosoro muAmerica reSupreme Court rakatura mutongo nemusi wechishanu wekubvisa mutemo wainge uripo unonzi Roe v. Wade waipa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri pavasingadi. Dare repamusorosoro rakati zvave kumatunhu kuti aone kuti anoda kupa madzimai aya anoda kupa madzimai kodzero here kana kuti kwete. Matunhu mapfumbamwe atorambidza zvachose kubviswa kwenhumbu. Kunyange hazvo upenyu hwemwana kana mudzimai huri munjodzi, matunhu aya anoti nhumbu haifaniri kubviswa. Matunhu atora matanhu aya anosanganisira Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Utah neWisconsin. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Masie.
Tinoona kuti nyaya iyi yakonzeresa kuti vanhu vakawanda vataure nenyaya dzekodzero dzavo dzekusarudza kuti vanoda kuchengeta here nhumbu kana kuti kwete. Nyaya iyi inyaya yakaitwa makore apfuura yanga ichiona kuti kana munhu aive ane nhumbu aikwanisa kubvisa nhumbu kana yanga yaisati yasvika makore anga achitaurwa mumutemo momo. But iko zvino tiri kuona kuti nyaya yaapo ndeyekuti Constitutional Court Supreme Court iri kutaura kuti uyu mutemo wekupa yatikati kodzero dzevanhu kuti vabvise nhumbu haingava uri mutemo unganzi unoprotektwa ne bumbiro guru remuno muAmerica yatinganzi constitutional constitution kana kuti federal law.
Mungatsanangura here vamasiye zvinoreva mutemo?
Mutemo uyu uri kutaura kuti Roe versus Wade uyu ikesi inogona kuve yakakanganiswa kutongwa kudhara uyezve inogona kuve yaitarisa yatingati marights kana kuti mutemo usiri protected muconstitution.
Zviri kuitika izvi zvinorevei kune mamwe matunhu aye ari kuti ari kuda kuti abvumidze madzimai kuti abvise pamuviri?
Uyu mutemo uyu uchareva kuti amwe mastate kana kuti dzimwe nzvimbo dzemuno muAmerica dzanga dzagara dzichipokana nekubvisa nhumbu kana kuti termination of pregnancy kana kuti abortion vachiisawo mutemo yavo vachidzika mutemo yavo inenge ichitaura kuti abortion kana kubvisa nhumbu inyaya inova isiri pamutemo uyezve ichisungisa. But tinoona kuti pane dzimwewo mastate akaita seChicago andingati Illinois achiri nemutemo unosupporta kana kuti usingabvisi yatingati maabortion. But nokuda kwokuti imwe amwe mastate akasaraunda kana kuti mamastate anosupporta mutemo uyu vari kudzika mutemo vanokwanisa kudzika mutemo vachibhana abortion zvichaona kuti mastates asina kubhana abortion achaita vanhu vakawanda vachapinda mumastate avo vachida kubvisa wachida kuonekwa kuti vabvise yatingati nhumbu kana kuti abortion.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Massie vachitaura vari parunare vari kuTexas kwakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazivisa nhasi kuti iri kuzotemera Russia zvimwe zvirango yakabatana nedzimwe nyika dzakabudirira dziri mugungano reG7. Izvi zvinotevera danho reRussia rekutanga hondo yekupamba Ukraine. America inoti ichapa Ukraine mari yekubatsirikana inosvika mabhiriyoni manomwe nechidimbu kana kuti 7.5 billion. Vatungamiri venyika dzemuG7 vari kusangana muGermany. Zvirango zviri kutemerwa Russia zvinosanganisira kumakambani ehurumende yenyika iyi ane chekuita nemauto, zvinoreva kuti nyika iyi inenge yotadza kugadzira zvimwe zvombo zvehondo uye kurambidzwawo kutengesa goridhe kuAmerica. Nekuda kwezvirango izvi, Russia inonziwo nhasi yatadza kubhadhara chikwereti chayo chekunze chemari inodarika zana remamiriyoni emadhora zvichakanganisa upfumi hwayo. Russia iri kuenderera mberi nekurwisa dunhu reLuhansk rave pedyo nekutorwa. Vakuru vakuru vehurumende mudunhu reZamfara muNigeria vanoti vachatanga kupa vanhu vemunzvimbo iyi pfuti zvichitevera mbavha dzarura dziri kupamba nekuuraya vanhu. Masvondo mashoma adarika vanhu vasere vakapfurwa nepfuti vakafa, vamwe makumi mana vakapambwa vari mukereke, mbavha idzi dzichiti dzinovasunungura chete kana dzabhadharwa mari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzirikukurudzira vanhu kuti vagare vachienda kunovhenekwa nana chiremba kuti zvirwere zvakaita segomarara remuropa kana kuti multiple myeloma zvibatwe zvisati zvakomba. Gomarara iri rinonzi haro nenyanzvi hariwanzobate vanhu vakawandisa, asi ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti rinobata vanhu vatema kunyanya. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezvirwere zveropa kana kuti hematologist pachirungu Dr. Moses Chatambudza vaudza Studio 7 kuti denda remultiple myeloma rinonyanya kubata varume uye rinokonzera kutyoka kwemabhonzo emuviri nembabvu.
Multiple myeloma igomarara rinotangira mukati memongo, mukati mwemongo mutsvuku uya wemabhonzo. Roparira nemabhonzo mazhinji mumuviri, dzimwe nguva richizotapukira mukati meropa. Gomarara iri rinowanzobata vanhu vane makore anenge anodarika makumi mana, kunyanya vari pakati pemakore 50 ne 70 years. Rinobata vanhurume zvakati nyanyei kudarika vanhukadzi, asi rinobata vese vakadzi nevarume. Vanhu vazhinji vanowanzouya vachinzwa marwadzo mukati memabhonzo, kunyanya kurwadziwa nemusana, nembavhu kana nemuhudyu. Zvinosakisa kuti mabhonzo aya achikoke zviri nyore.
Dr. Chatambudza vaendera mberi vachiti denda iri rinopedza simba zvakanyanya sezvo muviri unenge warasikirwa neropa rakawanda.
Dzimwe nguva mabhonzo aya anotyoka pasina zvizhinji zvamboitika, kana kungoti tedzei, kana kungoti roverei kana padoo, munhu wototyoka zvakaipisisa. Dzimwe nguva vamwe vanouya vakatsimbirirwa musana negomarara iri zvokuti makumbo anenge akushaya simba. Zvimwezve vamwezve vanouya vachinzwa kupera simba mumiri yavo nekuda kwekuti ropa rinenge rave shoma.
Imwe unyanzvi yezvirwere zveropa Dr. Gilt Guta Guta vatsinirawo vachiti gomarara reropa iri rinonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena uye vaendera mberi vachiti denda iri sezvinongoitawo mamagomarara rinofamba mumhuri.
Mapumailoma inoonekwa muvanhu vatema kudarika kuvachena chero ichiwanikwa zvayo kuna vese varume vanenge vanoti affectwe kudarika vakadzi inonyanyoonekwa vanhu vakura makore 50 zvichienda mberi kana une hamai pedyo yakamboita mapumailoma zvine mukana wakati kurei kuti iwe unogona kuibata.
Dr. Gura vaendera mberi vachiti gomarara reropa rinokwanisa kurapika asi nyika ino haisati yava nezvikwaniso zvacho sezvinoitwa kunyika dzakabudirira idzo dzinokwanisa kuita inonzi bone marrow transplant kunova kubviswa mongo waparadzwa negomarara poiswa mongo mutsva une hutano kuti munhu ararame kwenguva yakareba.
Kune dzimwe nyika vanogona kuita inonzi bone marrow transplant yekuti kana unoma kuti kumailoma ukaitwa iyoyo unogona kutopora zvachose kenza yotopera. Tiri kuvimba kuti anytime soon tinogona kuita bone marrow transplant muno muZimbabwe. Kana moti kumailoma ikakwaniswa kurapwa zvakanaka tichingoshandisa hedu mishonga nemapiritsi vanhu vazhinji vari kutorarama makore kana gumi kana kudarika zvizosiyana nekuti payabatwa yanga yapa chinhano chakadii.
Studio 7 yataurawona muzvare Joyce Zvarevashe vanogara kuWaterfalls vakabatwa negomarara remuropa iri vanoti vari kurapwa vachipiswa gomarara kana kuti chemotherapy.
Makadini makadini, zita ndiJoyce, ndiriwo anorarama nechirwere chekenza yemuropa. Ndakatanga ndazvimba muviri kusanganisira kumeso, maoko nemakumbo. Ndairwara ndichinzopera simba mumabhonzo kusachinwa zvakanaka. Ndanga ndisina appetite, ndandisingagoni kuita chero chii zvacho ndega. Ndakaenda ndikanoonawo nachiremba vakati ndiitwe ma-CT scan nebiopsy inova iyo kupiswa kanyama kadiki pamuviri wako kuenda kunoongororwa kuti kanei. Zvese zvakaitwa, maresults akabuda akati ndine kenza yemuropa. Ndakaitwa macycles angu anokwana kuita 10. Chemotherapy yaidhura, inodhura asi zvakabudirira.
Kudzivirira chirwere ichi sezvimwe zvemagomarara, vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare chakaita sesadza remhunga, zviyo uye kupota vachigwinyisa muviri. Vanonwa doro nekuputa fodya vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Sangano reMulti Myeloma Research Foundation riri kuAmerica rinoti hakuna mushonga wati wawanikwa unorapa gomarara reropa, asi varapwa vanokwanisa kuwana rubatsiro runorerutsa mararamiro avo vaine denda iri, zvokuti vamwe vanogona kutorarama makore anodarika gumi kubva pavanenge vatanga kurapwa kana kupiswa gomarara iri. Sangano reCancer Registry iro riri pasi pebazi rezveutano rinoti gomarara reropa ndiro rimwe remagomarara mashanu atekeshera nenyika, zvokuti ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa negomarara iri mugore 2017. Vanhu zviuru zvinomwe 7000 vanobatwa nezvirwere zvemagomarara akasiyana siyana pagore munyika, uye achiuraya vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1500 pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezve urongwa hwekufambiswa kwemari nenzira yekuedza kudzikamisa upfumi zvaturwa nasi negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nagovernor wereserve bank Dr. John Mangudya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari vabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaJiles Mutsekwa vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba kuvhi.